Isuwe Zimbabwe Economic Movement tinokurudzira kuti Zimbabwe ibudirire iite hukama nenyika dzinokodzera. China zvakakodzera ende zvinotifadza kuti tiri kuita hukama neChina. Asi tine shuviro yokuti hukama uhu hwaakuita kuti Zimbabwe inge ichitsvedza ichienda muna taisireva. Hukama hweChina neZimbabwe haufaniri kudarika hukama hweZimbabwe neAmerica.
Sei muchidaro patsanangure zvishoma ipapa?
Nekuti hukama hweChina hune chinhubu, hune kuparadza Zimbabwe, uchitora upfumi hweZimbabwe, uchisveta Zimbabwe ichisara isina chainacho. Iye zvino vari kusveta makomo. Makomo kwamutoko anga akanaka hachisipo. Madziva azara necyanide. Maruzevha aparadzwa, vanhu vachiburitswa mumaruzevha vachiendeswa kwakaparadzika kunenge gwenga kusina chinomera chiriko. Makuva edu ehama dzedu tatosiya tichipa China nokuti yanzi yawana upfumi hwepasi. Goridhe ratokosha kudarika munhu.
Ko, zvinonzi wani kunoitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni zvemari nemabhizimisi anzi mamega deals ayawo, zvinofamba seiko neChina iyi?
China inopa Zimbabwe mari isina kurongeka. Zvinoita kuti vakuru vakuru vangotora mari iyi vachingoshandisa zvisina kurongeka, zvisina accountability. Saka havadi accountability, saka vanoenda vanoshanda neChina. Iye zvino nhasi nyika inonzi Kenya yakutotadza kubhadhara maticha nemhaka yekuti mari yese yezvikwereti yakudiwa manje neChina. Ende China yakuti chitipai nyika yenyu taakutogadzira isisu, nokuti mimi munoti you owe us money, a lot of money. Zvese zvatiri kuita izvi zvine mari yeChina isina kuzoshandiswa payanga ichifanira kuenda. Mari iyoyo yaakuzodiwa. Vanenge vaakutongotora power station iyo vaakutoti ndeyavo. Izvo tete akuna maBlasians. Vanenge vaakutorora futi vana vedu 50 years from now Zimbabwe inenge yatongova China.